Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. National AIDS Council ichiita zvirongwa zvedzidziso mumatunhu akasiyana-siyana. Vatungamiri vezvikoro votarisirwa kutanga kutora zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 kubva mangwana. Makundano enhabvu yepamusoro-soro yekasdolaga Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa kuzvikwata zvine mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, sangano reNational AIDS Council richiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuyambira kudzidzisa pamwe nekuyeuchidza veruzhinji nezveHIV AIDS mumatunhu akasiyana munyika. Mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakakwanisa kuzadzisa chirongwa cheUnited Nations che95-95-95. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vanonzi nebazi rezveutano vari kurarama neutachiwana hweHIV, uye pavanhu ava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vari pamishonga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 naDr. Madzima nezvenyaya iyi.
Zuva reWorld AIDS Day haritangi musi wa 1 December. Rinotanga riri svondo rese ratapfuura irori kurangarira kwacho. The whole week tanga tine hurongwa hwekuita maactivity akasiyana-siyana ekucherechedza zuva iri paJohn Kawe Primary School iri Marisape. And kwarisape ikoko tapedza svondo rese tichiita maactivities akafanana nekuscreena vanhu for HIV, manoncommunicable disease akaita sana sugar nana BP nekuita maawareness. Saka zvese izvi zvanga zvichiitwa svondo rese rapfuura izvi.
Dingindira remhembero dzegore rino rinoti chii?
Dingindira regore rino rinotaura nyaya yemarights, rinotaura nyaya yemaresponsibility and rinotaura nyaya yekuti zvese izvi zvinofanira kuitwa mukubatana. Saka idingindira ratiri kumhanya naro, not only isusu rakabva kuUNAIDS, asi isu takazoita kuti ringe richienderana nezvatinotarisana nazvo muZimbabwe. Muchirungu tingangoti rinonzi take the right path, our health, our rights, our responsibility.
Zvirongwa izvi zvekurwisa utachiwana weHIV AIDS zvakamira sei munyika pari zvino muchitarisa zviri kubudawo muchienzanisa nepasi rose?
Zimbabwe ndiyo nyika dzishoma dzakwanisa kunge dzichikwanisa kuachivha matargets akaiswa neUNAIDS anonzi ma95-95-95 targets, zvichireva kuti 95% yevanhu vari muZimbabwe vari HIV positive, vakakwanisa kutestwa ende vanoziva status yavo. And pane vari positive ivavo 95% vacho vari pamishonga yemaARV. Saka panyaya dzemishonga yeHIV tinayo mishonga yakakwana, and muZimbabwe wega wega anoda mishonga yeARVs ari kuiwana pachena muzvipatara zvedu zvemuZimbabwe.
Pane zvimhinga mupinyi here uyezve matambudziko amakutarisana nawo panyaya iyoyi yekurwisa denda reHIV AIDS
dambudziko ratiri kuwana pano ari HIV positive kunyanya adinoti ma key populations inyaya ye access to treatment especially vasikana vechidiki adinoti ma adolescent girls vari kumakore kuma teenage zvazhinji vacho because havana access kuma services vanopedzisira vawana chirwere and vononoka zvakare kuwana treatment. But in Zimbabwe tine vamwe zvakare vatinoti ma commercial sex workers. Ivavo zvakare prevalence ye HIV iri hai kwavari. Saka tine urongwa hwekuti reach out kuvanhu ivava kuti vange vachibatsirikana. Asi tine nyaya futi dzegender based violence dzinoita kuti vanhu vechidzimai vaite vulnerable ku HIV. Saka tine maprograms anotarisa izvozvo zvakare kuti zvinge zvichiongororwa zvichigadzirwa. Tikatarisawo kuti tine makorokoza saka ivavo zvakare vari vulnerable. Saka tinoita maprograms ekuti tinge tichivabatsira vanhu vese ivavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vari parunare muHarare naMavelous Mshanganya uye weStudio 7. Vatungamiri vezvikoro vari kutarisirwa kutanga mangwana kunotora zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 dzakanyorwa nevana gore rino. Bazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa nechishanu kuti zvikamu zvinosvika makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana zvevana vakanyora bvunzo idzi gore rino zvakabudirira mubvunzo zvichienzaniswa neuwandu hunoita zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana avo vakabudirira mubvunzo idzi gore rapera. Asi munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vanoti dai hurumende ichibata varayiridzi zvakanaka dai huwandu hwevana vakabudirira hwakadarika apa. Taedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nhava majoni.
Zvakabuda mubvunzo dzakanyorwa nevana vegrade 7 itestamenti yekuti hadzidzisi vanhu vanoshanda zvikuru, vanoshanda zvakasimba, vanoshanda vachishandisa mwoyo wavo zvisinei nokuti maconditions avari kushandira haasiri pachinhano chinogutsa. Nokuti movement kufamba zvinhano zvitatu kubva muzana kubva pavakanga vari gore rapera zvinoratidza kuti varume namadzimai awa ari muzvikoro vanhu vanoziva zvavanoita vane shungu nebasa ravo chaizvo hapasina doubt iyoyo. Watinoshandira akangoona kuti akakwanisa kuti angoisa mihuro pokuti vanhu vachafunga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda kwete mari yakawanda asi mari inoita kuti mudzidzisi ararame zvikandokwanisika kuitwa izvozvo ndokuudzai kuti munoona mashure nezviratidzo nezvikoro.
Tinonzwawo vamajoni dzimwe nyunyuto dzinobvawo kuvabereki dzekuti muzvikoro umu varayiridzi vanonyanyo concentrate kana kuti vanonyanyo tarisa kuvana vanenge vachibhadhara mari dzema extra lesson, vana vanenge vasiri kukwanisa kubhadhara mari idzi vasingazonyatsopiwa dzidzo inotarisirwa kuti vange vachiwana muzvikoro. Zviri kuzoitawo kuti vasabudirire mubvunzo dzakadai. Munoti
iyoyo nyaya yamunotaura vajonga inyaya zvayo inotauridza, asi chandinoda kukuudzai ndechekuti mashoko ekuita inonzi pachirungu over generalization kungoti pamwe pakaoneka mumwe kana kuti vaviri vanodaro kubva vazi vadzidzisi vose nyika yose ndizvo zvavanoita, asi doruzhinji rwevadzidzisi vanhu vari kungoshanda chete neshungu dzekuti dai vana vabudirira. Saka iyo iyo rokunzi vanonyanya kutsindira uzhe haiti nechokwadi vajonga.
Ava vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Mumwe murwiri wekodzero dzevakaremara muzvare Edith Masango, avo vakaremara vanoti zvakakosha kuti masangano anorwira kodzero dzevanhu panyaya dzemhirizhonga asakanganwa madzimai ekumaruwa. Muzvari Masango vanoti madzimai akaremara ari kumaruwa achiri akasarira shure zvakanyanya panyaya dzekuve neruzivo rwekodzero dzavo maringe nezvemhirizhonga yemudzimba. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naMuzvare Masango nezvenyaya iyi.
Kushungurudzika kwemadzimai akaremara ndingati kwakapetwa kaviri nekuti vanhu vanosangana nematambudziko kubva munharaunda dzatinoberekerwa, dzatinogara, kusvikira kune avo vanozowanirwa nyasha vachinowanikwa kumhuri dzacho dzavanenge vawanikwa kumabasa kwatinoenda kuzvikoro kunosangana nekushungurudzika kwakanyanyisa zvakawanda zvinokonzerwa nekuti vazhinji vedu havanzwisisi nyaya dzekuremara, havanzwisisi kuti vangagarisana sei nemunhu akaremara, havanzwisisi kuti vangabatsirana sei nemudzimai akaremara kuti upenyu hwake hunge huchienda mberi.
Munoona chirongwa ichi chekurangarira nyaya yemhirizhonga yakanyanyonangana nemadzimai nevanasikana chakakosha sei?
Takatarisa mazuva atiri ano kurwidzana nekushungurudzwa kwevanhukadzi atinotiwo 16 days of activism against gender-based violence, tinoona kuti ndipo patinoona mapoka akawanda achizama kubatsirana nevakadzi vakaremara muno munyika yeZimbabwe kuti vaedze kubatsirana navo kupedza matambudziko atinosangana nawo mukurarama kwedu sevakadzi vakaremara zuva nezuva. Zikura ndiri kutoona riripo ndiri kuti akawanda masangano aya ari mumaguta makuru emunyika yedu yeZimbabwe aazokwanisi kunoshanda nemadzimai ari mumamisha kumaruzevha kuti anzwisise nyaya dzemhirizhonga idzi. Vakawanda vanongombunyikidzwa, vakawanda vanongoshungurudzwa variko kumaruzevha, avatozivi kana kuti vanonanga papi, vanoita nezvei. Tinoona vane nare dzavanoshandisa asi mamwe madzimai aatorina kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiwana nhare dzekushandisa kuti vafone vabatsirwe kana kuti vafone vachizobva kumamisha kwamwari vachienda kunobatsirwa mumaguta makuru mune masangano aya. So ndingati ndiro dambudziko guru randiri kuona kuti dai masangano aya aenda anoshanda nemadzimai ari kumamisha.
Avanga vari murwiri wekodzero dzevakaremara Muzvare Edith Masango vari pano nhare muHarare naMavelas Musanganya weStudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Chinoku chinamisa yeku chirongwa chive chidiki chesonde reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitarombora kanaka tine hurukuro nava Chris Godfrey vesangano Re-Helping the Homeless vanoshanda vari kuBulawayo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Shungu dzedu ndedzekuti tirambe tichienda mberi, tirambe tichiparidza vhangeri iri, ende hatisi kushuvira kuti taperera muBulawayo chete asi tigone kutekeshera nenyika yose, tigone kutekeshera nepasi rose. Saka ticharamba tichienda asi tatoona kuti hano vanhu vanepo vamwe vanodaro vari kudawo kubatirana nesu asi nenyaya yekuti hatina kunyoresa, hatisi kuzikanwa, hatisati taregista, zvinogona kuita kuvadzosera kumasure kuti aiwa ko vanhu ava ndevapi, vanoita nezvei. Saka chidano chatatarisana nacho iko zvino izvi ndechekuti tigone kunonyoresa, tichizikanwa kuti aiwa kune grupu rinonzi Helping the Homeless, ava vanhu vakazvipira kubatsirawo vanhu vasina pekugara kana kuti vamwe vari kugarawo murodhi, vamwe vari kugarawo musango nevamwewo zvavo vari kungoshurukirwa nekutambudzwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvichange zvichiitwa nesangano iri?
Chungu dzedu chekutanga ndechekuti tigone kubatsirana nevanhu vari kugara musango. Vanhu vakawanda takaona kuti vano vanotombowana rubatsiro rurinani vanogara mudzimba nevamwewo vari kumahome sakasiyana siyana asi vanhu vanogara musango zvakaoma hama dzangu kurarama nekuwisa mabhini kurarama nekunhonga pasi kurarama nekukumbira zvadonhedzwa kana zvaraswa nevamwe zvakangooma saka shungu dzedu ndetagonawo kuti tigone kuwana chokutanga nzvimbo yekubikira tiri mublawayo taka tine shungu dzekuti tikakwanisa kuwana nzvimbo yakadaro tingobika tingotowo vanhu vese vanogara musango tinosangana nevanhu vakati wandei kune vamwe vasakagara zvavo musango asi vamwe havaoni vamwe vanhu vanenge vachikumbira vari mutaundi nekuda kwehurema vamwe vanhu vanenge vachitongoshaya urarami nekuda kwokuti upenyu haufanani saka kune vanhu vakadaro vese tii no dei tangogonawo kuti tivapewo chero kudya kahwani pazuva pari zvino tatirikwanisa kungobatsira nemusi wesvondo chete asi kana zvinhu zvichibvira taigona kuti tizokwanisa kuti chero zuva rega rega tingovawo ne 1 mil yatinokwanisa kuvapa yezuva then panozovo nenyaya yeutano hwepfungwa kune vanhu vakawanda vataona vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana dzavanogara mabridji nemurodhi nemumapevhimendi vanopedzera vakanganiswa mafungiro avo nekudaro dei tagona kuwana nzvimbo yatinozogona kuti tinge tichigona kubatsirana navo zvekare tichivadzidzisawo mabasa emaoko zvekare vamwe vacho zvakafanana nemazuva apfuura kune vamwe varikuda kusiya kuputa fodya asi zvinodawo kutinge tine nzvimbo yatinge tichiramba tichisangana navo tichivakurudzira kuti vogona sei kusiyana nefodya shungu dzedu ndedzekuti tiyananise dzimhuri
murichatarisira kuti izvi muchazviita sei
vashoma vakazvarirwa mustriti vakakurira mustriti vazhinji vakatozvarirwa mudzimba vanotoriwo nokudzimba kwavanobva asi nekunzwisisawo zvikonzero zvavo tinoona kuti zvimwe zvachona zvinhu zvino kuti vanhu vanogona kugarisana pasi votaurirana voregererana vanhu vokwanisa kuenda mberi neupenyu because zvimwe zvachona inyaya yekuti vanhu havaregererani ndozvinopedzisira zvaita kuti umwe agare musango umwe agare asingazikani nokuti anogara kupi anoita nezvei inyaya yekuti vanhu vanoramba vakasungirana mwoyo saka izvozvo tiripo pakuti aiwa tichange tichibatsirawo kunoedza kuyananisa vanhu kuti veduve ngatichigarai pasi ngatichionesanai kana akakanganisa ngaachikumbirawo ruregerero vanhu ngatichitangirawo pari nane ndezvimwe zvezvimwe zviri kusanganikwa nazvo kune vamwewo dzimwe dzimhuri dziri kushandisa vana kuti ngavaende vanogara musango vakawana mari vouya vachiti pavabereki nenyaya yekuti vana havana kufunga kwakanyanya kwavanoita vabereki vamwe vacho vanotora advantage iyoyo saka tiripowo pakunotibatsire tichiona kuti vabereki vanodawo kubatsirwa here vanoda kubatsirwa sei vane urwere hwepfungwa here kana kuti aiwa vakanaka so ndezvimwe zvezvimwe zvatinenge tichishingirira kuti zvigone kuyananisa dzimhuri nekunyanya kuongorora kuti takonzeresa kuti vanhu vazopedzera vasvika panguva yakadai chii uye chingaadreswa sei chingagadziriswa sei
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Chris Godfrey vesangano reHelping the Homeless vanoshanda vari kuBulawayo tinokutendai vateveri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sendo inouya ini ndinichavokancuve ndiri muWashington DC
tinotenda taboka nechirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu
tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero religion forum chesvondo rino chatinokupai musi wesvondo wega wega ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nhasi tine muapostora wedu muapostol Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries vanosimbotipa shoko pano masvondo akawanda nhasi tichakurukura navo pamusoro peurongwa hwavari kuita hwekuisa vhangeri kumaruwa nekumapurazi matunhu ari kure nemaguta apostol Matinenga tinokuchingamidzai pachirongwa titangei nekunzwa zvizhinji pamusoro peurongwa uhwu
izvozvo chaizvo mukoma Evans tichange tiri kumaruwa ekunoton farming area yekunoton inonzi makwiro source area iri muward 14 tiri pachurch inonzi Elston Community Church iri pajo ne primary school iripo inonzi Elston Primary School zvakare. Tine urongwa hwekuti tipinde mumaruwa nemumapurazi tichiparidza vhangeri raIshe Jesu kuti vanhu vawane ruponeso.
Chirongwa ichi muri kuchiita nani?
Tiri kuzviita tiri pasi penetwork yevafundisi inonzi Goi Therefore Evangelism Outreach inova yandinotungamirira nevamwe vangu. Chirongwa ichi tine chinangwa chekuda kusvika neshoko kunzvimbo dzinogona kunyenyeredzwa nevazhinji nokuti vhangeri rava kuwandira mumadhorobha sezvo mumadhorobha muchizobudawo chouviri chingape kuti vafundisi vakwanise kurarama nedzimhuri dzavo.
Sei mafunga kuenda kumaruwa?
Tigokwanisa kutsigirana nokusimbisana nevafundisi vekumaruwa tivarambe vakamira nokutendeka pabasa Sara vakadanirwa naMwari vasingafungi dumbu kana kufunga homwe dzavo asi kuponeswa kwemweya yevanhu.
Saka tichatangira papi chogumira kupi?
Saka tichatanga tiri kunzvimbo iyoyi yemakwiro source area yekunoton. Takatarisa kuti chichava chunhu chichapfachukira chichienda kunyika dzose kunzvimbo dzose dzemuZimbabwe tichibatirana pamwe chete nevafundisi vemunzvimbo idzodzo varambe vakakurudzirika pabasa irori.
Vamwe vangade kubvunza kuti chatotanga kaichi saka chiri kufamba sei?
Tiri kutungamirirwa zvakanaka na community development chaplain weko anonzi Pastor Stanley Mpatsi varizve mutungamiriri weministers fraternity yedu yeGoi Therefore vari zvakare mufundisi kuFaith Ministries iyoyo yepa Elston Community Church patichange tichiitira. Saka tiri kufamba zvakanaka, urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka uye tine tarisiro yekuti basa iro richabuda zvakanaka.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi vanokuwana ikupi?
Zvisinei nekuti hazvo tine mamwe matambudziko nemamwe machallenges uye nerubatsiro rwatingada kubva kumhuri yose yeZimbabwe uye vangatigashire nemuono watinawo wekuti basa raMwari rienderere mberi. Zvakanyanyisa iri nyaya yechekufambisa kana chekutakurisa mainstruments edu kana kuti ingava fuel yedzimota dziripo uye tingadewo vanotipa mafood hambers ekuti tigokwanisa kugoverana nevafundisi vemulocal community momo zvichida nherera zvichida chirikadzi kana nhumbi chaidzo dzekuti tinokwanisa kugoverana nevanenge vari in need. Tinoona sekuti rubatsiro rwakadai rukasvika kuchembere vanokwanisa kunzwa vhangeri raIshe Jesu Kristu nekuti izvozvo zvinenge zvakapfeka rudo.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi vanokuwana ikupi?
Vanogona kufona panhamba dzinoti 078-280-0630 kana pa 776910002.
Shoko ramungasiriwo vateereri, tichipendera zvedu chirongwa ndere kuti kudini?
Ndinoda kupedzisa nhawi nemashoko ekuti hakuna the loudest I love you yaungape kuna Mwari inodarika kuti watendeutsa mweya ukawana ruponeso. Loudest I love you yaungape kuna Mwari is to win a soul for him. Handei kumaruwa nevhangeri, handei kumapurazi nevhangeri, handei kumamining areas nevhangeri, vanhu vawane ruponeso.
Aiwa, tinokutendai Apostle Matinenga kwanhasi. Togumira pano vateereri, nemi ndinokutendaiwo kunge mange muri muchirongwa chedu chanhasi. Tichazonzwa zvizhinji mukufamba kwemazuva neurongwa uhwu. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa muzvikwata zvine mukurumbira zvinoti FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Caps United, Dynamos neHighlanders, asi kufara kuine chimwe chikwata chidiki zvakare. Michael Kariati anotipanya iyi.
Chekwata chesimba bora chemudhorobha duku kwazvo reShamba mudunhu reMashonaland Central ndicho chakatora mukombe weligi wegore rino. Ndokuti yavatsigiri vezvikwata zvikuru zvaitarisirwa kutora mukombe uyu vachemwa nemusoro kutsvaga kuti chii chaicho chakatadzwa nezvikwata zvavo zviri kuvatadzisa kutora zvekare mukombe uyu semakore ekare. Simba bhora yakapedza ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu, mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakatora chinzvimbo chechipiri, uyezve mapoints gumi nemaviri pamusoro peNgezi Platinum Stars iyo yaive nemukombe uyu mwaka wapera. Aka kave kechinomwe kakateverana mukombe usati wadzokera kuHarare kana Bulawayo kuzvikwata zvine chaunga zvinoti Makepekepe, Dimbare kana Boso. Akambotambira Black Aces neRio Tinto Innocent Tembo anoti zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri kushaya vatambi vane tarenda nemhaka yokusabhadhara zvinogutsa vatambi vepamusoro.
Matimu edu mahombe aya ane dambudziko rekubhadhara, havagoni kubhadhara maplayers. Asi mugoona ndivo vanogara vane magiraundi akazara, vane masapotas. Tisingazivi kuti mari dzavo dzinofamba sei matimu ombai.
Chiri kurwadza vateveri vemakepekepe Dimbare neBoso ndechekuti zvikwata zvavo hazviisi kana pazvikwata zvina zviri pamusoro-soro patafura. Maninga Diamonds iyo ine mapoints makumi mashanu nemana ndiyo iri pachinzvimbo chechina pasi peSimba Bhora FC Platinum neNgezi Platinum Stars. Kari kare ingadai iri Dynamos kana Highlanders iri pamusoro, dzimwe nguva Capes United. Asi mubati wepagedhe Shepard Saizi anoti zvikwata izvi hazvichina kurongeka sekare.
Vatimu varikuya ane mari akarongeka, kana pasina mari zvinhazvifambe. Maplayers anogara akaguta, kana asina kuguta maplayers zvinhazvifambe. SekuDynamos kune masitrikes arikuitwa nevakomana vachida mari dzavo, vachiboycota training. Saka matimu madiki arikuyaisa ane mari dzavo vakarongeka zvizvavo zviri inorder.
Asi Sando dziri kuenda kuSimba Bhora iyo ichange yakamirira nyika mumakundano ezvikwata zvepamusoro-soro zvemuAfrica eCup Champions League. Asi chikwata ichi chine mutoro wakaoma wekusvika kana kudarika pakasvikwa neDynamos iyo yakasvika mufinary yemakundano makuru emuAfrica aya muna 1998. Murairidzi weSimba Bhora Tonderai Miraya uyo akadzingwa kuDynamos achinzi akundikana kudzura chikwata ichi munzira yekukunda anoti vari kuda kuwedzera simba rechikwata kuburikira nekutenga vamwe vatambi vashoma kuitira kuti vaoneke urefu hwavo muAfrica.
Ndinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatiinavo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chetu.
Ndiraya ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe wemurairidzi akabata basa kukunda vamwe vose weCastle Lager Coach of the Year pari kupiwa mibayiro vatambi vakarura kudarika vese musi wechishanu. Mutambi weHighlanders Lino Chikuwa ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mwaka uno mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvinomwe. Asi mutambi weSimba Bhora Walter Musona ndiye ari kunzi angangotora mukombe weSoccer Star of the Year. Motsigiri wemutambi wenhabvu vatina Chemuseti vanosimbisa kuti Musona uyo akatora mukombe uyu muna 2022 ari kusimudza zvekare mwaka uno.
Kutimu yake aikwanisa kugohweza zvibuzwa gumi nezvitatu uyezve yaiye ndiye akabatsira kuti vamwe vake vagohwese.
Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFrancisca Hoa vanoti vari kuona Musona achiverwa naKama Billiards weyadha makundano eSoccer Star aya.
Kama makadotasa pa history yake football asati aenda kuSouth Africa he never played much in Zimbabwean football, but paakadzoka he coped very well, akagohwesa makrucial goals for yada and paakatwa recall back to the national team he did very well.
Zvakamira zvakadaro PSL iri kuonekana neBulawayo Chiefs wange cheGood Pirates neRNL Movers zvikwata zvina zvakaburitswa mugungano iri. Zvikwata zvinoti Quick United Scotland ZPC Wange nechichabuda pakati pewangu Mazodze ne Triangle Eastern Region ndizvo chavatsiva mu PSL kubva ku Division 1. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sangana kweza kusithwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kumpalakazi 2024. Igama Muntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lwe World AIDS Day, inengi labaphila legciwane le HIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kunanzwa usuku lwe World AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, inengi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama ARVs. Ingcwethi kwezempila kahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV, umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate kusenzindalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS le isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele sifake mind ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo they are struggling to get medication, they are struggling to get food, okubancedisa ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigidima ilonke iphila, ilonke iphila. Kunabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV nge-behavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifike kustage where we embrace or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezindlela, let's celebrate. At the same time, kumbule ikuthi abantu kabasuthi laba badlayo lonke besidla besiya phambili creating amanye ama-programs angancediyo. At the same time futhi siyabonga i-program khona lokhu okunama-injections owesamani angahlatshwa ahlala ama-days engazange ayithatha masebuza kuncedisa kulabo abasi-fulltime.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying. It's trying where bazama belama-NGO. They are some genuine NGOs and there are some focus NGOs who take the opportunity, but we still need more support, hoping with it. The countries that are providing help in Zimbabwe, I wish you think about Kubega, the sense in Jalangova. We don't have to come in a situation where it was changed, Lama Tepe, Belaman Tuba, by Chianila. So what we are saying, which I will lend the reasoning, as then, in the way treatment, in the corner. But yes, I told like I was in the like I've always said, I'm a pandemic. So the problem you're with many people are defaulting in my entire. We want a situation where someone can be given a drug as money daily for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that. I kona kala yini kwathi ngeke sifiseke ngakho futhi ukuthi kube more ungabi le limit in access to treatment.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le HIV. Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incane kakhulu. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngolwesine uNcube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo buye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba nangeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyaka ozayo liyawe livele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthethe ngakho amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto iqakathekisayo njengokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi minyaka yonke kumele kwenziwe ibhajethi yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotholotho usuka kobulawayo usiya etholotho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo usuka kobulawayo usiya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusahambi mbeki somele ulungiswe kutsha konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezik ayifakileyo khayela amadamu ngapha ngemathebeleland amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle onxema ngapha pipeline lezi izinto eziningi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kanube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esidaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo ukuthi hayi funa ukuba registered to be recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kunincedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusa ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi. Uthi uzu ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi eh ngabe vele bengikwazi ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe nama millions even idola nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise umunye umuntu incedakale ngalo. So ngokukhula ngoba siqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered njalo kule ndaba ukuthi sesifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster awezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lathi sibe registered sibe recognized.
abantu elizakubali sebenza labo ngabantu abanjani njalo okulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathala noma semazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sedi ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need that are supposed to get their help. So lapho izothula atlimit ukuthi umuntu onjani kube umuntu onjani khonapha sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abantu.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sometimes look at kona abantu abaningi sebenza labo they are so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they are exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuthi sibe conducta ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho esihlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esathi waqatha i-business yakhe esuyasebenzela kodwa inkinga seselelayo uthi yena akasafuna ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba lechance lespace yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka test these guys that cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye yathi ngicela uza 20 izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo nxa singakwazi ukusikelela ama programs ezizabafundisa ama skills labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besilomnumzana Chris Godfrey oyinhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngihlabo kanyuke.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wenze
nandala mngela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngilehlanhla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke obulawayo. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya. Akusitele baba Ngwenya, sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ukubhalala lomfazi wakhe ulimale ukukhumala isisu njengoba kuvele lokukuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lwakhe oluthini lwaba yini. Bona abantu bebhinga yibo abakwazini ngabebhinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-southern thongas yizo ezikwaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa yinkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi akhiwa ngayini ukuthi ayese kulala inkosi. Uluyoka olungifanayo ukuthi umuntu engalali omunye umfazi.
Balubamba njani nxa ukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hayi, bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani, kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungavela mbamba. Yikho labo bedinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisi ngoba engasayithambisanga, engasathambisi ukuthi ayelunyoka, bona bayakwazi ukuthi kufanele enze njani. Uyazika wena ukuselapha bona ngendlela yabo.
Ye, kuvame kanganani esiNdebeleni khonokho?
Hayi, amaNdebele akukho lokho. Ngabona umNdebele lakho kuyabe kulombile kwabezize bona bengibatshoyo. KwabesiNdebeleni hayi akukho lokho.
Ye, umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani, kuyelapheka yini baba Ngwenya?
Akuyelapheka ngoba yena lo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha. Nawuyakubhadalisa akubhadalise kusiya ngokuya.
Kodwa-ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele lo siko, kuyini khonokho?
Uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho anti yakwazi ukuthi esiNdebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla futhi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho. Ungambone lakho kuyabe kuthengile khona-ke obedinga.
Ye, akusitheli ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi Ngwenya akuzame ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani? Kukhona indlela yangkhona?
Hayi, ngeke ngilamule lokho ngoba ulalelwa abanikazi bakho lapha esiNdebeleni. Hayi, ungibone kwazi ukulamulela kuyabe umuntu efundiswe yiko amadonga khona-ke.
Ye, siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba. Besilobaba lapha namhlanje uDavid Mkgabenyana Ngwenya, inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke koBulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadelelwa kusasa umuntu omdala. Hayi-ke, sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Belilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo, izabe lilo Ezra Jesus Fund.
Kangele ezinye
siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathemba ukuba libe le viki elihle. Namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni ukukhuluma ngakho, kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo. Ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini, ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani. Siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho abanye sesikhangele kulenjini, siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude, siyafundiswa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho. Hayi, kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lolu esikhuluma ngalo. Bemfundisi sizwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu, owakudalayo njalo wakudalelana. Singabala kuGenesis chapter ka-2 ivesi ka-7. Ivesi ka-7 ithi yona uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo. Kambe uNkulunkulu kutho ukuthi edala u-Adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bajwale ngayo emhlabeni. Siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane, kodwana uNkulunkulu wamthatha-ke ku-Adamu babenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni. Ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova. Siyananzelela ukuthi izwi leNkosi lapha lithi kuGenesis chapter 2 verse 24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzothiya ubabakhe lomamakhe, abe nyamanye lomkakhe, ukuba nyamanye khona phana lomkakhe, kuthi ukuthi ngenye indlela babe sazana ombe bese emachance ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu badala uNkulunkulu akudalwa ngabantu uNkulunkulu wakudalayo elenhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho uNkulunkulu ngiyaletha unkosikazi uEve kuyuAdam wamdala uEve emletha kuyuAdam esingathi kumbe nxa sukhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lomtshato kwaba lokuthandana Adam wathi ah leli selili songamathamba amathamba ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwana ngumuntu ongumama uAdam loEve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwane sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngabo siyananzela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kwecansini wakudala kungaphakathi komtshato ngakwehlukanisanga lo mtshato ngakho kwenzakala phakathi komtshato ngesizathu sani ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umtshato kuyaqinisa uthando lwabantu into eyenzakala ebantwini abathandanayo akulomunye ozasala ezizwangani ubesetshenziswa kwenzelwa phakathi kothando obesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke angathi balobudlelwane akuphunga ubuhamba nje siyemacansini omuntu wonke kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato yindlela uNkulunkulu akudala ngayo abantu sebatshintsha sebekwenza kube ngokunye yikho kusiba lokulimala enhliziyweni kusiba lemikhuhlane kusiba lezinto eziningi ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo okunye okuqakathekileyo ngifuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube yindlela yokuba labantwana wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana kuyakwaniseka ukuthi-ke kube lani labantwana ngakho-ke kazange aphunga ukwenza ukuba sekuyinto nje abantu abangahamba nje bezenzela bezilalela hhayi kwakusenza ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe azaqhelisa ngazo uluntu uNkulunkulu-ke siyananzelela ukuthi nguye-ke wadala linto kodwa abantu sebayixhwaliswa sebekwenza ngendlela engayisizwe ngakho isikhuthazo sethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba linto uNkulunkulu wayidalela ngaphakathi komtshato njengoba ethule elizwini lakhe njalo wayidala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana kuqinisa imtshato njalo kube labantwana olabantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli kwakuyinhloso kaNkulunkulu le
akuyiphethe mfundisi
baba igama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu wami uzokusiqondisa size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe ingalethi ihlazo ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe baba ukuba sizithobe enhliziyweni kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe Jehova wena olomusa olokuxolela sithandazela izimulo ezikhona abatshadileyo abalaleleyo ukuba uzayiqinisa umtshato nalapho kuba lamaphutha khona wena baba ngegama likaJesu uzokubasiza amen
sibonge umfundisi uSeni Spanda ngohlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lonompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo
uBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto ephelele kumdlalo ophakathi kwe-Highlanders Leyard eBarberville Stadium owaphela uNtshikilobhanqa 1-1 nanguyelandisa ngembali yakhe
14 April 1982 ngazalela ekhwekhwe khonapha ngafunda ekhwekhwe primary eshiyeza primary ngaya kwa school ngaya emanunure ngasensiya ekhwekhwe poly ngafundela khona ize-accounting les but angisapractisanga ngasensenza okwe-physical education and sport ngenza i-degree lankhona ne-Zimbabwe Open University i-career le-refereeing le ngiqale ngo-1999 ngayintrojuswa ngundoda othiwa ngu-Lawrence Msamila Bhamwe u-instructor wami wayethiwa ngu-Martin Chiduku
uthabane uthi lanxa esebeke phansi impembe ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezengu
mina lebhora soze sitshiyane like 17 years ngiqalisa ibhora leli kurefura up to now khathesi ngile 42 tshiyana lebhora hayi amboni ngiyafunga enza i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration
Simbuze ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo.
Barberfield Stadium. Each time ngaphoyintwa ngale ngekwazi ukuthi hayi sense-BF ngale ngemsebenzini kuhle kuhle. Abanye i-BF iyabahlupha because i-crowd leyana vele ukugcwala ukwenza abantu lokhana kuya-intimidate abanye. Abanye abale experience yabona vele ukuthi hayi lapho iyaqhuqha lapho. Manje nama-players azange ngithi ngathi le any player njani ngani iyahlupha.
Njengoba phakathi benguqu abaningi kanye labadlali uBhamara uthi laye ukhona umdlalo angake apha awukhohlwa.
Highlanders vs Dynamos 2013 waphuma ama red card ayi 2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo. IDynamos yawina 1-0 ngepenalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele. Umthulisi wawisu wagwenxa Ocean Mshuri phakathi kwebox ngapoint eboxini.
Umdlalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo eyenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele ngizizwayo like zikhulunywa ama-supporters, ama-refli athengwa. But mina ngazihlangane lakho. I'm glad ukuthi ngize ngafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabani sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu weZimbabwe ikakhulu wonompembe. Ngimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lenkayi Messengers liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele muva.
Bonani sizwe sakithi Mbingelele okhulumayo ngqabo thofo ngihamba nenkayi Messengers Band okuzalwa ekhaya buya khona enkayi embuma esigabeni sakovoko.
Kuluma ngani kulingoma
besiqhuquzela kakhulukazi ukuthi sithi thina phindele muva ngoba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni lakithi bayofuna umsebenzi umuntu azagugele khona ngale kungananto anayo kungananto ayicabangayo engayazi i-deadline yakhe yokuthi ekhaya ngizohamba mhlalabani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siselizweni laseSouth Africa kodwa sizalwane zaseZimbabwe enkayi. Inumber zethu zithi +27 84 21 50 878. Balandele njalo besicela ukuthi besixhase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku-social media. Siyatholakala laphana ngqabuthovo wenkayi Messengers Band uyasithola ungakuyena kanjalo. Phinde futhi usifonele kuleziyani namba uyawuthenga umculo wethu. Sisapota lathi siba namandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukhumbule ekhaya.
Para sempre que lhe Yazi bravo madoda le Europe na uidonsa kude madoda. Ukhumbule kahamba lamdala.
Iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo kololokwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.